mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 4 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tadanura bhajeti revagari vemuHarare nekutumwa kwatakaita nemukuru weMDC vachamisa kuti tinge tichimiririra zvido zvevagari vemuHarare.
Makanzura eguta reHarare nezuro akaburitsa bhajeti remari inotarisirwa kushandiswa nekanzuru iyi mugore ra-2019.
Okay, tingati kubva pakunzwisisa kwatinoita nebhizi vamotari yacho idiki, namba yemabhodhi akaendako akawandisa zvekuti havakwanisi kunyatso kumagumaa.
Vagari vekwacheche kuchipinge vonyunyuta nezviri kuitika kubva pafa vanhu gumi nevaviri vakange vari mukombi yakarohwa nerori yekambani yeGreen Fuel.
Ini maonero andakaita vabhushi vakatonga America panguva yavakatonga ivo vari muAmerica vachipa zvido zvevanhu veAmerica pamberi.
Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush wasvika muguta reWashington DC nezuro usiku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makanzura eguta reHarare nezuro akabuda nebhajeti remari inotarisirwa kushandiswa nekanzuru iyi mugore ra-2019. Mumwe wemakanzura akapinda mumusangano uyu uye vari kanzura weward 17 yeMount Pleasant vaJacob Mafume, vanove zvakare mutauriri weMDC, vanoti vakabuda nebhajeti remari inoita iyo $449 million, vachiti vamirira kuti bhajeti iri riende kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, avo vanotarisirwa kuripasisa kuti rikwanise kushanda. Makore adarika vagari vemuguta iri vainyunyuta vachiti kanzuru yavo haisi kuisa mari kumapoka akakosha akaita seutano, kuwaniswa kwemvura pamwe nekutakurwa kwemarara. Asi vamafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti rwendo runo bhajeti ravo ndizvo zvinhu zvarakanyanya kunangana nazvo izvozvo.
Tadanura bhajeti revagari vemuHarare smart budget nekutumwa kwatakaita nemukuru weMDC vachamisa kuti tinge tichimiririra zvido zvevagari vemuHarare. Saka ibhajeti ratinoona kuti richatibetsera kuti tikwanise kuita smart city. Tabva taisawo futi zvetechnology kuitira kuti tinge tine e-city. Tichange taisa makamera muHarare mese kuitira kuti security nesafety yekuti vanhu vaite business inge yakachengetedzeka.
Tinoona kuti munosimbonetsana nevagari vachiti nguva zhinji munoita budget musina kunge magarawo pasi muchikurukura navo. Vanga varimo here vagari mumusangano?
Yabuda paTV neparadio yakati jekerere nyika yose budget iyoyo. Mwedzi unoyu wapera tichiita maconsultations nevagari vemuHarare tivabvunza zvavanga vachida kuti zvipinde mubudget. Saka tenderera misha yese zviri pachena ende vanhu vanga vachitaura. Saka tine tarisiro yekuti zvinhu zvataisa mubhajeti ndo zvinhu zvavachitaurwa nevagari vemuHarare.
Bhajeti yamunotarisira kuti ingashandiswa nekanzuro yeHarare gore rinouya iri kusvika pamari?
Bhajeti yegore rinouya iri kuita $449 million. Ibhajeti huru kwazvo. Tinovimba kuti mari ikaramba yakasimba vari kutonga hurumende vakakwanisa kutanga kufunga zvakanaka madhora akasaramba asingadoni, tinotarisira kuti ibhajeti inokwanisa kubetsera vagari vemuHarare kuti vange vachiva nemaroads, lights nezvimwe zvese zvinodiwa panyaya yeservice delivery.
Imwe nyayawo inonetsa kubhajeti vamafume inyaya dzekuti vagari vanonyunyuta kuti dzimwe nguva mari dzinoiswa kuzvinhu zvavanofunga kuti lazvina kunyanyo kosha kana kuti zvavanofunga kuti haasi ma priority mabata opapi nyaya iyo
iko zvinotirikita inonzi project based budget budget inenge yakatarisana nevanhu inenge yakatarisana ne zvinenge zvichidiwa nevanhu tichiishandisira kunyaya nezvinhu zvinenge zvichinge zvatakaudzwa nevanhu vanhu vazhinji vari kuchema nenyaya yemvura vari kuchema nenyaya yemalaiti vari kuchema nenyaya yekutorwa kwemabhini vari kuchema nenyaya yemarodzi ndo nyaya dzatanyanya kuisisa pamberi mubhajeti yedu iyosha
nyaya yeutano mazvipa mukana wakadii mubhajeti izvo
nyaya yeutano taikoshesa zvikuru kuitira kuti vana korera nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kubata vagari vemuHarare zvisauya makliniki yedu tichange tichimakudza tichange tichikudza mamaternity clinics nezvimwe zvakadaro tiri kutarisiravo kuti medical aid yedu tichaikudza kuti itetekeshere kune ruzhinji sezvamunoziva council ine makliniki kumazoni ese ende ndivo vanotanga kurapa vanhu pakutanga pekurwara ende vanhu vazhinji vari kurapwa kumakliniki ekanzo
avo vanga vari kanzura wewadi 17 Mount Pleasant vaJacob Mafume vanove zvakare mutauriri weMDC vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuchecheche kuchipinge vanonzi havasi kufara nezviri kuitika kubva pafavanhu gumi nevaviri vange vari mukombi yakarohwa nerori yekambani yeGreen Fuel. Zvimwe zviri kunetsa ndezvekuti imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yepa St. Peter's Hospital idiki uye zvinonzi haisi kushanda zvakanaka izvo zvave kukonzera kuti hama dzevafi dzichengete vakafa nekukurumbidza. Vamwe vevafi ava vanotarisirwa kuchengetwa nhasi. Mutori wedu wenhau wemuganda Community Radio vaEffort Manono vanoti umwe mufi azotorwa nehama dzake mumochari azere masvosve uye mumochari mune makonzo. Hatina kukwanisa kubata vakuru vepaSt Peter's Hospital asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaManono kuti tinzwe zvavaona.
Okay, tingati kubva pakunzwisisa kwatinoita nebizi vamochari yacho idiki namba yemabhodhi akaendapo akawandisa zvokuti havakwanisi kunyatso kumaakomodeta ipapo. Zvinopa kuti mamwe mabhodhi atakawana achibudamo like yesterday anga ane masvosve kuratidza kuti mochari yacho haisi kushanda zvakanaka.
Mabhodhi anga ari mumochari ari kubuda nemasvosve?
Yes.
Ko vakuru vepahospitari ipapo mambo abvunza kuti zviri kufamba sei?
Ya, tabata sister in charge wacho vakaramba kuti vanyatso kutiudza zvinongo nekuti tisatati kana zvichibvira tibatsire kuti mabhodhi iwayo akwanise kubva achienda kune ebeta motari. Saka ivo vanga vati handisi kubasa handikwanisi kuti nditaure nemovha tifoni chandingakwanisa kuita ndechekuti mangwana mutaure nevakuru vangu mozofona mangwana muchitora information yamuri kuda kuvakuru vangu.
Imi mambo wana mukana here wokupinda mumocharum?
Chinoitika mumamocharizi havangobvumiri vanhu kuti vangopinda vachingoona asi vashandi vepachipatara ipapo vari kubvuma kuti mochari haisi kushanda zvakanaka.
Saka vakashaika patsaoni yakaitika mazuva maviri apfuura ndo mavari imomo?
Ndo mavakaitwa he.
Pane hama dzambozviona here kuti mumochari macho hamuna kunyatsomira zvakanaka?
Pari zvino ndinganyepa kana ndikati pane hama dzati dzaazviona ndekuda kwokuti dzimwe hama dzacho hatisati tadziziva. Chatakakwanisa kuita ndechekuti patakabva pasini takatevera kumochari tichida kuti tikwanise kuona kuti condition yacho yakamira sei. Asi ndekuda kwokuti nezuro wacho takatozobva takutaurirana nevamwe mapurisa anga aripo achitotaura kuti mochari yacho yanga yazara zvokuti vamwe vanhu vaida kutakurwa kuendesa kuchirai.
Magariro emochari here kana kuti zvakakonzerwa netsaona yakaitika?
Ndingati mochari iyi kushanda kwainoita kubva kare nakare haina kunyatsa kusimba pamwe pacho inotonge isingaiti kana kuti zvokuti munhu akagara mukwemazuva angaita matatu anokwanisa kubuda asisina kumira zvakanaka.
Avo vange vari mutori wenhau wemaganga Community Radio vaEffort Manono vari parunhare kwacheche kuchipinge vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Muchikamu chino tinoye za kukunzirai imwe ye misoro ye nau zirimu mapepa nau emu Zimbabwe. Pepa nau re Herald rinoti zvakabuda mumazamanisheni elana ve grade 7 zvabuda uye sachigaro we Zimsek muzvinafundo. Edi Mwenje vanonzi vakaudza Herald kuti vana vanokwanisa kutanga kutora maresults avo kuzvikoro kwavakanyorera kutanga nhasi. Mustandard mune nyaya yekuti kuri kutarisirwa makakatanwa pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kumusangano weZANU PF Annual Conference uchaitwa kuEsgodini kumatebeleland South mwedzi uno uya watakataritsa. KuDaily News kune nyaya inoti muyimbi ane mukurumbira vaThomas Mukanya Mapfumo vari kutarisirwa kusvika munyika nhasi kuurongwa hwekuimbira runyararo huri kutangwa nemusi wechishanu kuGweru. Totarisa ubepa na ure Chronicle rinoti vatsigiri veZANU PF kuBulawayo nezuro vakabvumirana kuti havadi kuti pave nenhaurirano dzehurumende yemubatanidzwa pakati pebato ravo nere MDC. Ivo mutungamiri wavanoziva ndiva Mnangagwa chete kusvika musarudzo dza 2023. Mune chikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi zvenyu vanhu Studio 7 hanongondo kutendai nechirongwa nezvirongwa zvamunotipa izvi. Tinongokutendai ndimi mega munototipa news chaizvo chaidzo dzisina dikira zvakarerekera. Vanoba kutendai tatambura muZimbabwe kwedu wei tatambura tatambura kutambura zvai chaiko chakutofunga kuti Zimbabwe pamwe yakatopiyeswa zvai. Ndokutendai nekundiwanisa mukana kuti ndipewo pfungwa dzangu pasimo chidoko.
Ndinonzi Kwechagweja, ndinofara hangu zvikuru nemabatiro amuri kuita kana tichitarisana uye kuunza news kwamuri kuita pachiri muna kwamakarerekera muri kuratidza kuti muri kuda chokwadi, muri kuda tenyepenyu renyu ive pamberi uye tichiita zvinhu nemazvo tichazvifarira zvikuru. Asi ndemazwa angu andinotaura pamusoro peugaro munyika medu nende corruption kuti ipere munyika medu inotangira pandiri ini ndiri kutaura zvichiuya kuhurumende kuyakatungamira nokuti kana iyo azinge asina kuzvibvisa pacorruption vamwe vese vari pasi vose vanoramba vachiita corruption.
Vakadi zvenyu paStudio 7 pano, ndini maonero angu inini ndeyekuti aizvaibvira vachamisa varegera kutipedzera nguva vachiita marara avari kuita. Tinozviziva kuti vane dzimwe nzvimbo dzavakahwina zvaita nzvimbo dzemumaguta vakahwina makanzera neine zvese. Kumbira vachamisa vadhirivhari sevhisi kumaguta ikoko nenzvimbo dzose idzi dzavakahwina kuitira kuti panozosvika nguva yemaelection ya2020 muna 2023 nzvimbo dzavakaluza vanhu vese vanenge vakavasina kuvavhotera gore rino vanenge vakuona vese kuti vachamisa sezvo vadhirivhara kunzvimbo ii zvakadii kuti tivavhotere vochinyatsohwina maelection avo zvisinei nekutiekera wanongoti wavirirwa zviri kuitwa izvi haina handioni kunikwa zviri kutiendesa paizvi. Tinotongotambura patakavavhotera totozoshaya manjozi ati saka takavhoterei ino nekuti mari dzai dzekutoenda kumarara avari kuita achi isa hatinaba hatisi kudzwanaba. Saka votozoona kuti weZANU PF vanombotumira vanhu mabhazi emachechi anenge vatori nani vochitokwanisa kuenda kumarara ikweko kuti indoshoiko.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga pamusoro pechirongwa chemangwanani ichi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti ma voice messages pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu chinogara muAmerica vaNick Zemura vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitsigire vanoita zvemitambo nemafirimu munyika. VaZemura vanoti dzimwe nyika dzakaita seNigeria dzinotsigira zvizvarwa zvadzo zvinoita zvemafirimu izvo zviri kuita kuti mabasa avanoita awane mukurumbira. VaZemura vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kukwanisa kuona mafirimu avo ayo ave kuwanikwa padande mutande reInternet paVimeo, apo vanokwanisa kuona rimwe drama ravo rinonzi Muzita raBaba. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 navaZemura pamusoro penyaya iyi.
Kutanga sebasa chairo takatanga muna 2006. Chino chatai nkufarra kubatikura una mamwe madrama hito paredio papa ZTC pa itaengu hutu ino chini cha unengu ni interest nacho yetu ito madrama ya saka sataka kuwana mkana nopataka kutrega kupinda maziri.
Munoita mabasa ya muri mega irika na kutumunushanda onevama?
Tine nanu atumushanda nao tine kutumushanda nao ningina wangu Michael Zemura na Shem Zemura wanika tiri ukama wanitumushanda nao tine chini ye Mirage Productions na tunga miru wanakuza msungo itorine wano anuda kushika tukeni matumushanda nao ma different capacity.
Tino vyote tishikura wanu wa jinji waiti woka tukuda kutashema film waiva wanza haa ajena mari ime mburugu juona ose uyeze mabiru veni waka jitambira zi.
Tawarachokada azisi zinu zirinyore zukutiva anu anongonzi tindai uye ndirona zoe kuru tirava anawa echiniki variko mazwano kutinoe endai kutukoro zizi zeise business mwuzi se business endi chanaka neku hita mbiche kutinika yeda ina mabasa sere kumazwana saka zio zokunzi chenda ono senzo kwa kati mabasa acharu kuneta saka vana anufrongo kuizu itora kukana ukukwanta kushanda nao. Tawarachokada izinu zinuko na pamunu kunduto ine msoro asi inoda kubatwa sebasa chairo zvimwechete zvanoitwa nevaya anoenda kumahofisi mamwe atinoshanda ndo zvimwechete zvanofanwa kuita kana kuti tinofanwa kubatwa sebhizinesi zvakafanana nemunhu ane chitoro kana kuti ane zvinhu zvaanotengesa ndo kuti uite aproach yakanaka.
Pari zvino pane atingatiisu mafirimu kana madrama amuri kuita here angazivikanwe neveruzhinji?
MuZimbabwe tine drama rinobuda paTV zvinonzi Muzita raBaba rinobuda musechina wega wega. Takamboita rimwe rinonzi Muchaneta iro ratiri kudzoka naro riri firimu. Pamafirimu takaita akasiyana siyana My Lady netenda zvaComplications Comedy takabudisa mazuva apfuura.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingada kuziya kuti vangabata sei kana kuonawo mamwe mafirimu enyaya tichiona kuti hataaona achibuda pane zvivhitivhiti zvimwe zvatinoona zvepaintaneti nekumwewo.
Zvanga zviri zvokutanga tisina chinhu chaichikwanisa kubuda asi zvinezvi takaita rombo rakanaka takabvumidzwa nevatinoshanda navo imbovewo kuona kuti zvinoita here kuti tikaita zvinhu izvi paintaneti nokubuda. Saka mazuva ano tirikukurudzira kuti vanhu vaone iro drama rinonzi Muzita raBaba kutanga neepisodi yekutangisisa chaiyo paVimeo www.vimeo.com mukatsvaka kuti Muzita raBaba munoiwana and munoiwana nekamari kadikidiki chaiko kekuti munobhadhara kuti mukwanise kuiona. Da kuti tikurudzire maZimbabwe kuti vaone zvinhu zviri kugadzirwa kumusha. Saka tikange tabudirira vamwe vakawanda vachauyiwo vachisiwo zvakawanda zvekuti kana ukangosi iko kumusha hauna chaunoditi tikugadza kuchiona. Saka kutaura kuno takaisa Muzita raBaba paintaneti iri on demand kana tiiya tinoti pay per view. Mutengo wacho takatounyora ipapo wakaderera zvikuru ukaenda paVimeo inonzi www.vimeo.com /Muzita raBaba inobva yabuda.
Avo vanga vari vaNick Zemura vanoita zvemafirimu vachitaura naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 vari parunhare muMaryland muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica President George H.W. Bush wakasvika muguta reWashington DC nezuro. Mutumbi wavaBush wakaperekedzwa nehama dzavo dzepedyo nendege yeAir Force One kusanganisira mwana wavo akamboitawo mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush nembwa yavo yaivabatsira vari mupenyu inonzi Sally. Mutumbi wavo ucharara pamuzinda weThe Capitol kusvika musi wechitatu pachaitwa ungano yekucherechedza rufu rwavo. Vaive makurukota muhurumende yavaBush vachitungamirirwa nevaive mutevedzeri wavo vaDan Kyle, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence, vaPaul Ryan nemamwe makurukota ehurumende yavaDonald Trump vanga varipowo pakati pemomo yakaungana pamuzinda weCapitol muWashington DC. VaBush vakarwa hondo yepasi rese yechipiri World War II vari mutyairi wendege dzehondo. Urundi rwerufu rwekutanga runotungamirwa nehurumende rwemutungamiri wenyika kuitika kubva pakashaya vaimbove mutungamiri weAmerica vaGerald Ford munazvita mugore ra2006. President George H.W. Bush vakave mumwe wevatauri parufu urwu. Mukuzeya nezvenhoroondo yeupenyu hwavaBush, tabata chizvarwa cheZimbabwe varisa chigaro weMDC muno muAmerica inotungamirirwa navachamisa, vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro peupenyu hwavaBush.
VaBush apa ndoda kutaura semuZimbabwe, ndozotaurawo ndakarerekera kumaAmerican. VaBush munhu akatonga America. As you know, kuti America is the first world, inotarisirwa nedzimwe nyika kuti matongerwo ari kuitwa nyika dzimwe nyika dzinoona sei. Ini maonero andakaita vaBush vakatonga America panguva yavakatonga ivo vari mutungamiri vachipa zvido zvevanhu veAmerica pamberi ende vachiisa zvido zvevanhu veAmerica pamberi. Tikatarisa kana upenyu hwavo, munhu akanga ari musoja akarwawo hondo akazoita zvematongerwo enyika akatonga kwenguva yake, kuti nguva yaakatonga iyo munhu aidiwa nemaAmerican. Zvasiyanawo nekumusha kwedu uko kuti tikapa maexample yekuti mutungamiriri wenyika kana achitonga anofanira kunge ari anodiwa nevanhu vemunyika imomo maari kutonga, tingatarise zvekunze kwenyika. Ati haa, kwedu zvakasiyana.
Vanhu vanotaridza kuungana kwakadai, zvingaitikewo here kumusha kuZimbabwe nhasi izvi sezvatakaonawo pakasha yavatsvangira izviya? Tingaone vanhu vachitaridza rudo serwatiri kuona ruchitaridzwa vaBush kudai?
Kuungana kuri kuita vanhu maAmericans vachiungana vachichema muwavo kuratidza kuti munhu yafa uyu asiyirei vapenyu. Asi takatarisawo kumusha kwedu kuti tafirwa nemutungamiriri anga achitonga. Tinoda kuziva kuti mutungamiriri iyeye atisiyirei paafa uyu, atisiyira makiyi epepuro here, atisiyira nhamo yekushaya basa here, atisiyira nhamo yekushaya mari here? Makadzimara maona kuti zvaatisiyira zvacho hapana anozvifarira. Handifunga kuti vamwe vanenge vakutonzi anonoka kufa, but hatidaro hedu pachivanhu chedu. But ndiri kuona kuti mutungamiriri weAmerica asiya yatinoti legacy yakanaka yeupenyu hwake, nekuti asiyira vapenyu nhaka yakanaka yeupenyu hwavo kuti vasarava vari kusara vainei. Hati kwedu kumusha handiri kunyeperai, vanhu vari kutambura.
Zvino chatingatorewo sedzidziso, chatingadzidze kubva paupenyu hwavaBush nekushaya kwavazoita uku sezvizvarwa zveZimbabwe ndechipi?
Isu tinongoti sevanhu vari kutongwa tatingokumbirawo vanotitonga kuti dai vatotorawo maexample yekunze kwenyika kuti vatitongewo vachiratidza zvido zvedu pamberi pane kuti varatidze zvido zvavo. Ndozvatinongoshuwawo kuti dai vatungamiriri vedu vachiti zvido zvevanhu pamberi iwo zvido zvavo kumashure zviri nani. Zvino kwedu handizvo. VaBush vakatonga vakatonga matemu zake akapera, havana kumbonge vari vanobunyukidza vanhu vemuAmerica zvekuitwa kumusha kwedu. Handizvo, vatungamiriri vedu vari kukanganisa, yatoti legacy iyaya unobva waishaya.
Avo vanga varisa chigaro veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo vachitaura parunhare vari kuOhio neStudio 7. Nasi tichapedzisa hurukuro yatakaita nemuimbi anogara muno muAmerica chizvarwa cheZimbabwe Isaac Kalumba. Tinzwe imwe yemimanzi yake.
So pane album izvara ndiri kuburitsa izvinezvi iriri ndingati vanoti muchirungu very excited about it, ndiri kufara chaizvo nealbum iroriri nekuti rine music yakasiyana siyana yakarekodwa munyika nhatu, imwe music yakarekodwa kuJamaica, imwe muno muAmerica, zhinji yacho kwakare kumusha kuZimbabwe. And chandinoifarira ndechekuti album iri kana kuti damba refu iri rine music yandakakura ndichiteerera inini kubva kuZimbabwe popular music tichipinda mureggae, tichipinda musome R&B and disco, all these styles of music aripo paalbum iroriri rinonzi Makuwerere. So Makuwerere munongoziva kutaura kufara nekunakidzwa ne excitement. King Isaac's coat of many colors, because these various musics cannot be misambo yakasiyana siyana iripo apa, makala akasiyana siyana, mavara akasiyana siyana, ruvara rwakasiyana siyana. Kachiti Makuwerere, King Isaac's coat of many colors.
Tobvunzawo kuti chakakupai shungu dzekupinda mumusambo chii?
Kuona ndakakura ndichiona vaimbi vanganzi chinyanzvi, nyanzvi dzekuridha idzi. Nguva yatakakura isusu vana Oliver Mtukudzi vanga vachipisa moto zvisingabatsiri kuma70s tichipinda ma80s, ndingati kazhinji pataivaona neage yedu tatava ma80s tiri vana vadiki vachiita mashows across the country, vaipfuura mumatowns ese. And ivona Thomas Mapfumo nana Tinei Chikupo ana Elijah Madzikatire taivaona mashows avo.
Ndokupaizve kamwe kambo kamukoma Isaac Kalumba kanonzi Nyima Isatani. Kambo kubva kuna Isaac Kalumba kabva kazvivharisa kanonzi Nyimai Satani. Nguva yedu ichibva yaperawo tichisvika kunoperera chirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mauro patichakupai zvakare dzimwe nhau. Kwanhasi tombogumira pano, anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.